Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemuvhuro chikumguru 24/2023. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mutori wenhau weVoice of America, Columbus Mavhunga, asungwa nemapurisa nhasi achinzi akashandisa ndege yedrone zvisiri pamutemo. Hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza pane penyuro dzeZBC. Asi vanopikisa vanoti zviri kutaurwa nehurumende izvi ndezvemugotsi matsuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutori wenhau weVoice of America, Columbus Mavhunga, asungwa nemapurisa nhasi achipomerwa mhosva yekushandisa kandege kechizvino zvino kana kuti drone asina mvumo. Pari zvino Columbus akachengetedzwa pakamba yemapurisa yeWaterfalls muHarare. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Gweta raMavhunga vaGodwin Gia vaudza Studio 7 kuti Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo weCivil Aviation Remotely Piloted Aircraft Regulations of 2018 achinzi akashandisa drone rake asina mvumo. VaGia vanoti Mavhunga aiita basa rake nezuro apo drone rake rakadonhera pane imwe imba mumusha weWaterfalls. Vanhu vaive pamba iyi vakaramba kumupa drone, izvo zvakazoita kuti nyaya iyi isvike kumapurisa.
Parizvino drone iroro rakatotorwa riri mumaoko emapurisa. Patazoenda kumapurisa, Mr. Mavhunga vabva vatorwawo zvakare ndokubva vaiswa muchitoksi. Kutaura kuno vatori mumaoko emapurisa, vachange vari mumaoko emapurisa patinoti paWaterfalls police station. Aio achiri kuferefeta nyaya yacho.
VaGia vaendera mberi vachiti mapurisa achiri kuongorora nyaya iyi uye vanotarisira kuenda kudare kuti Mavhunga apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongwe achibva kumba kwake.
Nyaya hombe yatanga tiri kutarisa kumapurisa ndeyokuti drone raishandiswa naMr. Mavhunga pakuita kwebasa ravo rinopinda here muzvikwata zvezvinhu zvinotarisirwa neact iri ravari kuchajwa naro kuti vanofanira kunge vachiwana certificate vasati vatanga kushandisa drone iri. Asi kuti nyaya iyi zvayo mukutaura kwataita nemapurisa hatina kunzwisisana.
Kunyange hazvo Mavhunga ari kupomerwa mhosva yekushandisa drone asina rezinisi, gweta rake rinoti akaita zvese zvinodiwa pamutemo.
Vari kuti ivo vakaita zvose zvinotarisirwa kuti vange vachiita vasati vatanga kushandisa drone ravo, ende mapepa avo anoratidza kuti zvose vakaita vari kuti ivo vakatomaratidza mapurisa. Asi kuti zvisinei mapurisa angoida kuenderera mberi zvakadaro kuti vangoti vatovhura doketi.
Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vari kuongorora nyaya iyi vakakurudzirawo vatori venhau kuti vatevedze mutemo pavanenge vachiita basa ravo.
Vari kuti munhu akaita nedroni rake thenio mapurisa avazochera vakaona kuti panoda kunyatsotarisa neCivil Aviation Authority kuti paonekwa kuti drone ine license here. Tosati togara tichikurudzira kuti vatori venhau vachiita zvese zvavanoita ngavatevedzere mutemo kuitira kuti vamwana vasazomhangare nyaya inozoita kuti kana vatori venhau vazobatwa nemapurisa zvezvinge kunge vari kumisa kuita basa ravo.
vanyati vati drone ramavhunga rakadonhera pane imwe church mumusha weWaterfalls. Vanhu vepachurch iyi vakaramba kumupa vachiti vaigara vachibirwa, uye vaifunga kuti drone iri raishandiswa pakuongorora church iyi. Izvo zvakazoita kuti nyaya iyi ipedzisere yaendeswa kumapurisa, uko vave kuongorora kuti drone iri raive nemagwaro ese anodiwa here nerezenisi. Mukuru wesangano remedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe neSouthern Africa, Dr. Tavani Moyo, vatsinira kuti mavhunga ari muusungwa, uye akurudzira kuti hurumende ivandudze mutemo kuti vatori venhau varerutsirwe pakushandisa michina yechizvino zvino pakuita basa ravo.
Tochiona pakaita mukaha wekuti pane kuti mabasa areruke nekuti taane zvekushandisa zvinotibetsera kuita mabasa. Mitemo yedu inenge yakauya nguva isati yava nemishini.
Vatori venhau vakawanda munyika vave kushandisa madrones kuita basa ravo vachitora mifananidzo nemuchadenga. Mutemo washandiswa kusunga mavhunga uyu unosungira kuti vanhu vanoshandisa madrone vange vaine rezinesi kubva kuCivil Aviation Authority of Zimbabwe, uyewo hazvibvumidzwe kushandisa drone mamita makumi matatu kubva pavanhu kana pazvivakwa usina mvumo kubva kuvanhu kana varidzi vezvivakwa izvi. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangucha.
Mapato anopikisa ari kuramba zvataurwa nehurumende nhasi kuvaongorori vesarudzo zvekuti vari kuramba kushandisa mukana wavari kupiwa wekuti vazvishambadze pamaterevhizheni nepamaredhiyo ehurumende anobhadharwa mari nemitero yeveruzhinji. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano nevaongorori vesarudzo vakokerwa nebazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika, mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kumashoko vakainesparadza vati mapato anopikisa asi kutora mikana yekuzvishambadzirai ari kupiwa.
Ndino ZBC nemamwe maradio stations ese anosanganisira vana Zim Papers, vana Star FM chichi, vari kuti mapolitical parties huyai muchitaura nyaya dzenyu zvamunoda kuti muudze vatsigiri vachakutsigirai. Asi tiri kuona kuti vachinji vacho vari kuopposition havadi kushandisa mukana uyu, vanotoramba kuuya kuzoshandisa mukana uyu.
Asi vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaGift Ostalosiziva varamba mashoko yavachiti zviri pachena kuti vezvenhau mumapazi ehurumende vari kushandiswa neZANPF.
ZBC haifanikuva mouth PCSR ndenyika inobhadhara nesu mataxpayers. Saka tirikurudzira ZBC neZimbabwe Electoral Commission kudzitevedzere mutemo, munhu wese apiwe free airtime tigone kupublicisa in a manner that is fair.
Mutungamiriri webato reUnited Zimbabwe Alliance ama Elizabeth Valerio vanova mudzimai ega ari kukukwidza chigaro chemutungamiriri wenyika vati dzimwe nguva vatori venhau veZBC vanoenda kumisangano yavo asi vasingaburitse nyaya dzacho pane venyuro.
Dzimwe nguva ma recordings avanenge vachiita habudiswi pa TV kana kuti pa radio, anenge achingo recordwa tichinzi chabuda but habudi.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato rinopikisa reMDCT vachengetai guta vati vanokatyamadzwa nemashoko ehurumende aya vachiti vakatoendesa tsamba yenyunyuto kuZimbabwe Media Commission nezvekusapiwa mukana wokuzviratidzira.
Hatina patakamboramba isu sebato rinopikisa kuti tishandise mukana wekuti tiendewo kunotaura tiri panhepfenyuro dzenyika ino. Titori nenhau dzatiinadzo dzatakasvitsa kuZimbabwe Media Commission tichichema nekuda kwekuti ndo zvinotarisirwa pabumbiro remutemo kuti kana tiine kusagutsikana tinofanira kuti tizivise Zimbabwe Media Commission.
Mutauriri wavasevhi akasukuwere avo vari kukwikwidza vakazvimirira musarudzo yemutungamiriri wenyika amai Jacqueline Sande vati ZBC iri kungoteverera bato rezan PF vachitiwo vakakokwa vanoenda.
Tirikungoona kuti zuva nezuva siku nesikati ZBC iri kuteverera iyo anova ndiye mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa navamwe vake vanachiwenga vese makurukota avo emuZANUPF vari kuteverwa chaizvo vachitaura ivo sekunonzi ZANUPF ndo yoga bato iri munyika. nyika muno.
Vachitaurawo pamusangano mumwe uyu, munyori mubazi rinoona nezvemukati menyika vaGerald Quinji, vatiwo munyika mune runyararo uye nyaya dzemhirizhonga ishoma.
Tiri kuona isu kuti munyika medu mune runyararo. Hongu inguva yemaelection unozowanawo apo neapo panoita kuti vanhu vanotukana kana kuti vanhu vanombochinjana zvipakera. Bati tikawana nyaya yakaita saiyoyo ipi neipi zvayo tinoiteverera kusvikira taita kuti mutemo uite basa rawakagadzirirwa.
Asi mapata anopikisa kunyanya TCC anoti mamwe matunhu akaita semasvingo aberekera ingwe, izvo zvoita kuti vamwe vanopikisa vatize musha. Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano uyu, mumiririri weMalawi muZimbabwe ambassador Mwai wawo Polepole vati semaonero avo vari kuona sekuti Zimbabwe iri kuita gadziro yakanaka kuita sarudzo dzejekerere. VaPolepole vatiwo zvakakosha kuti vavhoti vave neruzivo nezveurongwa hwemapato akasiyana siyana achakwikwidza musarudzo idzi. Musangano uyu wapindwawo nemasangano akasiyana siyana akaita seUnited Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo kuri kuenderera mberi munyika. Nhasi mutedzeri wemuchungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanga vari kuHarare South vachitsvagira bato ravo ritsigiro. Ukuwo mutungamiri webato rinopikisa reTCC vaNelson Chamisa vange vari kwamuchakata kumasvingo. Mutungamiri webato rethe UANC Dr. Gwinyai Muzorewa vanotiwo nemusi wechishanu vachaparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro kumatanga grounds muziti kwaRusape nenguva dza2 masikati. Vanoti nzvimbo yakakosha nekuti ndiko kune rukuvhute rwavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Munhu unobva pambo pako wapakata zvaunenge wapakata wochiringa munyika mese. Saka ndakasarudza kuti tibvire pakusha kwangu tochipararira nenyika yeZimbabwe.
Asi hamuna kuti nonoke here kutanga kuparura urongwa hwakakosha musarudzo uwu, Dr. Muzorewa?
Hapana chatingaita pazvinhu zvese zvino munyoka, asi hangu kusvika. Isu tiri comfortable kuti tiri kuzviita this week. It's okay, tikanonoka hedu.
Muri kukwanisawo here kuita mimwe musangano munyika umu?
Mune marallies anonesa because kune unoda kuva matamba nemapurisa achigarira manotifications acho. Saka nisati kuita marallies ba ndoda kuita door to door tichifamba nemaflyers edu tichipa vanhu message yekuti kutaura kuti mutungamiri achasvisainyika iyo kutona nendamu neo.
Mutungamiri webato rinopikisa rethe UANC Dr. Gwinyai Muzorewa vari parunare muHarare. Hurumende nekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vanoti nyaya dziri kumatare dzine chekuita nesarudzo dzavekukanganisa kudhindwa kwemapepa ekuvhotera kana kuti maballot papers. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Gurukota rinoona nezvemutemo vaziyambiziyambi vaudzawo Studio 7 kuti urongwa weZimbabwe Electoral Commission hwekugadzira mapepa achashandiswa pakuvhota kana kuti ballot papers hwave kunonoka nekuda kwenyaya dziri mumatare.
Kune vane zvinyunyuto vakati wandei vakaenda kumatare edzimhosva kuti indasiyirwei uyo apindirei, saka ZEC haigone kuenderera mberi nyaya idzodzo dzisati dzapera. Saka ndo dzavari kumirira kuti dzikange dzapera venge vachiziva kuti vari kukwikwidza ndevakati. Mukarangarira musi wechishanu wapfuura kune mumwe aida kukwikwidza upresidendi, mudzimai akaenda kukota akanohwina nyaya yake dei ZEC yanga yatanga vaide vakudzokorora zvakare.
Nyaya dziri mumatare dzinosanganisiro yemutungamiriri webato relead Muzvare Linda Masarira yange iri mudare nhasi yekurambidzwa nezeki kukukidzwa musarudzo yemutungamiriri wenyika vachinzi vakanonoka kubhadhara mari kudare renomination court. Nyaya iyi sematauriro egweta ravo vaAndrew Makoni yaendeswawo mberi nedare.
Tapinda mudare taka tiri redi taka gadzirira kuti kwanise kuti nyaya inzike asize isu tanga takakanda mapepa edu ese akakwana kucourt svondovapfuura ii asize avo vakamirira zeki vanga vane bepa rimwe chete ravanga vasina kukanda anonzi maheads of families. Saka vakumbira ivo kuti vakwanise kukanda mapepa iwavo vakabvumirwa mudare kuti vakande mapepa iwavo mangwana. Kwenezvo isiwo tezotenderwa kana pane zvatinoona zviri mumapepa iwavo zvinoda kuti tinge tichipindurawo topindurawo musi wechitatu tapedza kupindura dare richazogara pasi rozeya nyaya iyi rezvepamutongo wavo.
Imwe nyaya iri kumatare ndeyevamwe vari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika zvakare vaSevia Kasukuwere. Dare repamusoro rakamboti vasakwikwidza sezvo vakadarika gore vari kunze kwenyika, asi chimwe chipangamazano chavo vaWalt Muzembi vati vari kushamisika nemashoko avaziyambi sezvo bato ravo reZANPF riri iro riri kutambira kumatare.
Zvinotoshamisa kwazvo kunzwa kuti gurukota rezvemitemo iyi justice vaZambi vakuda kupomera nyaya dzamatare saizvo dzekunonotsa kuprinda kwamabalots. Vakatanga kuenda kumatare acho ndiani? Handindiwo ndo vakatanga kuenda kumatare kundomisa nokudonzera process yacho kumashure, vachindoda kubvisa mamwe macandidates paballot racho. So ndo vakatanga kumhanya vakaisa love bill ndo vakamhanyiswa ndoiswa kamba pamusoro pemafence post vokumisa candidate yakasikwere. Vakamhanya futi kumatare kubhurwayo vachida kubvisa vanhu vetriple C. Saka kana vaakunzwa zvichisosona because ndo vakazvitanga.
Mumwe ari kuchema-chema nekunonoka kwekutongwa kwenyaya dziri kumatare mutungamiriri weMDC vaDouglas Monzora. VaMonzora vanoti nhengo dzebato ravo makumasere nemanomwe dziri kuda kukwikwidza musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzakarambidzwa kukwikwidza dzichinzi dzakanonoka kubhadhara mari. Act Monzora.
Asi toda kuti veruzhinji vaone kuti zviri ani fair fair. Nokuti vamwe macandidates akatotanga kukambena vane mwedzi vachikambena, asi nekumacandidates ari kurambidzwa achapiwa 30 days chete kana kuti pasi pe30 days. Ndobvita uko rimwe iroro rekuti MDC isapinde musarudzo iyi.
Imwe nyaya iri kumatare ndeyenhengo dzetriple C 12 dziri kuda kunzi nevamwe vanotsikira ZANPF dzisakwikwidze nekuti dzakanonoka kuendesa mapepa kunomination court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiriri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeCameroon vapo Bia vati dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo muguta reDula dzipwanywe mushure mekunge mumwe mudhuri wange uine mipanda yemudurikidzanwa mina yaondomoka ndokuuraya vanhu 33. Vanhu vanopota vachirasa mvura kakawanda nenguva dzisina kufanira zvikuru usiku varikurudzirwa kuti vaende kunoona vana chiremba paine nguva sezvo uchigona kunge uri mucherechedzo weurwere unonzi nocturia unogona kuguma wakonzera chirwere chegumarara rekusikarudzi kana kuti prostate cancer kanawo asi chirwere ichi chinokwanisa kurapika kana vakakurumidza kuenda kunana chiremba. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Chiremba vari nhengo yekomiti inoona nezveutano muparamende Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kana munhu achirasa mvura yakawanda panofanirwa kuvhenekwa kuti paoneke kuti chii chaicho chiri kukonzera dambudziko iri.
Akafanana vachiremba kachiremba chagoti underline cause chii. Kana iri diabetes yorapa, kana iri problem yeprostate yorapa, so underlying causes, kana iri heart attack infection yorapa, vanhu vedu vakukura varume tipo vandezvakava kumaseventi vamasuka kumaeighty, saka problem yeprostate inozvaiwedzera.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Life Zambezi vatsinhirawo vachiti nocturia inovhiringidzawo itsvo.
Zvirwere izvi zvinosanganisira zvirwere zvemoyo, maheart problems, zvirwere zveitsvo, chirwere cheshuga, dzimwe nguva chinenge chisati chabatwa, kana kuti munhu atori neshuga kudhara asi haisi controlled zvakanaka. Saka chirwere cheshuga chinoita kuti munhu amuke usiku achinorasa mvura. Dzimwe nguva kuvarume kukura kweprostate kunogona zvakare konzeresa kuti munhu amuke manheru achinorasa mvura.
Dr. Joseph Chiripanyanga mumwe chiremba vatsanangurawo kuti rimwe denda rinokonzera kurasha mvura yakawanda rinonzi urinary tract infection inokonzerwa neutachiwana hunobata nzira inofamba neweti.
Urinary tract infection zvinongoreva kuti pane infection kana utachiwana hwapinda munzira inofambisa weti kubva kuitsvo kusvika kudunduru zvinobuda kusvika kune yatinoti urethra tube inofambisa weti kubuda panze. Kana pange paita infection imomo unokwanisa kupota chimuka manheru chiita weti kakawanda wanda.
Vaendera mberi vachiti chirwere cheshuga ndicho chimwe chinoburitsa mvura yakawandisa kudarika mamwe matenda anokonzerwa nenocturia.
Chirwere chene urinary tract infection chakanakira kuti chiri nyore kurapa kazhinji, chakangopa maantibiotics kwesvondo zvinopera unobva wapora zvese zvaita zvakanaka. Chimwe chinokwanisa kukonzeresa nocturia kumuka manheru munhu achiita weti kakawanda wanda chirwere cheshuga diabetes mellitus. Kana munhu akurwara nechirwere cheshuga anenge akumuka kakawanda more than 3 times manheru achienda unoita weti. Ende pachirwere cheshuga kuti muone mutsauko nechirwere cheurinary tract infection, cheshuga munhu anomuka manheru achinoita weti ende anoita weti yakawanda.
Dr. Chiripanyanga vanoti kukura kunoita nhengo yeprostate inovhara nzira inofamba weti zvoita kuti murume aende kunorasha mvura kakawandisa usiku nokuti inenge ichibuda zvishoma nezvishoma.
Chetatu chinokwanisa kukonzeresa dambudziko renocturia kana kuti kumuka manheru kuchienda kunoita weti kakawanda chirwere cheprostate. Ichi chinoafekta varume vega cheta chiafekte madzimai. Prostate inokwanisa kuita inonzi BPH kana benign prostate hyperplasia, prostate yazvimba yakura asi isina cancer. Kana tinokwanisa kuita inonzi prostate cancer, prostate yazvimba uye zvakare ine kenza ine gomarara. Kana waita either of these two zvirwere zviri, chimwe chacho chikange chakubata unotanga kumuka manheru ega ega uchiita weti, ende weti yacho inongoita weti shoma shoma padiki padiki.
Vaendera mberi vachiti vanhu vanofanira kugara vachimwa mvura sezvo yakakosha mukurarama.
Nyangwe munhu aine chirwere chinokuchiria chienda kuchiri padiki padiki, unge chingange chakonzeresa neshuga kana chakonzeresa neprostate kana tiri urinary tract infection, tinokurudzira kuti munhu ngaramba achinwa mvura. Mvura inobatsira kuti munhu aramba ari well hydrated. Ukaramba chienda kutoileti nguva ine nguva chingobudisa mvura chibudisa weti, unoguma wave kuita dehydration. Saka tinokurudzira kuti chinyange uchienda kutoileti kakanyanya ramba uchinwa mvura. Toti munhu nganwe, munhu mukuru anofanira kunwa at least 2 liters dzemvura pazuva.
Mukuru weNational Cancer Registry vaEric Chokunonga vanoti tsvagurudzo yakaitwa mugore 2018 inoratidza kuti gomarara repasikarudzi yevarume ndiro riri kubata vakawanda zvichienzaniswa nemamwe ose. Imwe tsvagurudzo yakaitwa nesangano reDiabetic Association of Zimbabwe inoti nenyaya yekuti vanhu vakawanda havaongororwi chirwere cheshuga paine nguva, izvi ndizvo zvakwidzawo matenda emoyo kana kuti upofu nekudimburwa kwemakumbo. Sangano iri rinoti vanhu gumi kubva muzana munyika vanorwara nechirwere cheshuga uye vamwe zviuru zana kana kuti 100,000 vanorapwa denda reshuga pagore muzvipatara zvehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Munhau dzemitambo, vanhu vakawanda kubva kuvatambi kusvika kuvarairidzi pamwe nevatungamiri nevatsigiri venhabvu varikurudzira kuti vari kutungamira chikwata chema Warriors vari kutungamira Zifa parizvino vatsvage murairidzi wemunyika kuti akwanise kusimudza basa rekuti Zimbabwe iende ku World Cup nechimbi chimbi. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Veru zhinji vanoti normalization committee iyo iri kutungamira nhabvu munyika inofarira kupa basa murairidzi uyu nechimbi chimbi kuti awane nguva yakakwana yekuvaka nekugadzirisa chikwata chake. Asi gakava riri munyika nderekuti anokodzera kurairidza chikwata ichi ndiani, murairidzi wemuno here kana kuti wekunze? Mukuru wenormalization committee vaLincoln Mtasa vanoti nyaya iyi iri kugadziriswa zvekuti pari zvino vari kumboita hurukuro nana Chipanga Mazano kuti vaone kuti poto yavo inoibva sei. Asi vakawanda kusanganisira murairidzi weCome Again Big Boy Mawiwi uyo aimburairidza zvekare Dynamos vanoti basa rakatarisana neZimbabwe pari zvino rinoda murairidzi wemunyika muno. Izvi zvatsinhirwa nenhengo yeWarriors Friends Club vaMathias Kufandirimbwa.
Varuda coach wemuno anoziva shona nechirungu kuti akwanise kutaura nevakomana vedu maloko best nevakomana vakabarirwa kunze vanenge vabva kuna England.
Asi mutambi Silas Ungani uyo anotambira Vestri kuIceland anoti nguva iripo epfupi zvekuti Norman Mapeza anofarira kuenderera mberi nebasa.
Totangidza pamwe kutanga kuti 1 futi munongoza bhorere remuZimbabwe masupporters emuZimbabwe havana patience.
Murairidzi weZimbabwe under 17 Lloyd Chugove anoti mubatanidzwa waSunday Chidzambwa naJoy Antipas unokwanisa kuburitsa goho rinofadza.
Tikaisa chikwata chakadaro ichi kuisa musoro pamwe chete tinokwanisa kungodzishinga timu.
Asi mutsigiri weHighlanders iyo iri pamusoro pegungano rePremier Soccer League vaSimbai Mahachi vanoti Zimbabwe inofarira kuita zvakaitwa neBoso kutora murairidzi wekunze.
Highlanders mukatarisa semuenzaniso yakatora Brito auya akachinja zvinhu zvakawanda, saka Highlanders muri kuona yakagara pamusoro pelogo yemuZimbabwe.
Mumweyo mutsigiri wenhabvu vaakudzaibere vanoti vararidzi vekunze kwenyika havana rusaruro asi vemuno vane huori pakusarudza vatambi.
Munhu wekunze akanaka pakuti haana rusarudzo rwakasiyana siyana neverudo bhozi verudo anongotora weukama asina kuona talent.
Zimbabwe munambudzi iri kukwikwidza makundano e2026 World Cup umo iri mugungano rimwe chete neBenin, Lesotho, Nigeria, Rwanda neSouth Africa. Zimbabwe yakamborairidzwa nevararidzi vekunze vakawanda vanosanganisira Mark Duvillard, Reinhard Fabisch, Ben Kofi nevamwe. Asi vose ava vakakundikana kuendesa Zimbabwe kumakwikwi eAfrica Cup of Nations neWorld Cup. Zimbabwe yanga yave pedyo nekutadza kukwikwidza makwikwi e2026 World Cup aya mushure mekudzingwa munhabvu yepasi rese neFIFA musi wa24 kukadzi 2022 mushure mekupindira kwebazi rehurumende reSports and Recreation Commission mune zveutungamiri hwenhabvu. Asi FIFA yakadzora nyika iyi musi wa10 chikunguru ndokuisa normalization committee iyo ichatungamira nhabvu kusvika musi wa30 chikumi gore noya apo panozoitwa sarudzo yebhodhi reZifa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tombo kupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeFIFA Women's World Cup nasi: Germany 6, Morocco 0, Brazil 4, Panama 0, Italy 1, Argentina 0. Chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nezvegadziriro yesarudzo dziri kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu. sezo nguwa edia pera regai timbotari sa misoro ye na uzwa kare mumwe mtori we na u we Voice of America Columbus Mavunga asungwa ni mapurisa nasi achinza akashandisa ndege ye drone inotora mfananidzo siri pamtemo. Hurumende inoti vanopikisa havasi kutora mikana yavari kupiwa yekuzvishambadza pane penyuro yeZBC, asi vanopikisa vanoti ndezvemugodzi matsuro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina Gibbs Dube munaudze isindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 24 kuNtulikazi 2023 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi amabandla aphikisayo akhankasela ukhetho olukhulu oluzayo kawufuni ukusebenzisa imisakazo kaZulu.
Indaba leyigozini sisayikhangela labestethi abeislamic isenta abathe bona ukonambazi kadele drone idrone leyi leyawela emzini wabo.
Kubotshwa intatheleza indaba yeVoice of America kuthiwa ibisebenzisa indizamtshina yohlobo lwedrone okungekho emthethweni. Sixoxa lezakhamizi zentumbane lendlube ngezifisa ukuthi bakwenzelwe nilabo abazakhethwa kudale lepalamende. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Uhulumende weZimbabwe uthi amabandla aphikisayo ayala ukukhuluma emsakazweni kaZulu loba nje ephiwa ithuba lokukhankasela ukhetho olukhulu oluzayo. Kodwa amabandla aphikisayo ayakulandula lokhu. Umlondolozi Zindlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni eHarare ongenwe ngabazahlolisisa ukhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhla ka 23 Ncwabakazi leziphathamandla zikahulumende. Uhulumende uthi kuza kuba lokhetho olukhululekileyo lonyaka. Umnumzana Kindness Baratsa, umsekeli womphathi ntambo kahulumende obona ngokwethula kwemibiko, utshele abasemhlanganweni lo ukuba amabandla aphikisayo ajedela emuva nxa enikwa ithuba ngumsakazo weZBC leminye edlelana lohulumende ukuba bekhulume loZulu.
Then campaign rallies, ZBC has capacity to cover some of the rallies, but there's need to beef up vehicles for this.
Kumihlangano yokudinga usekelo, iZBC yenelisa ukukhipha eminye yale imihlangano kumabona kude, kodwa kumele sibe lemota zokwenza lokhu. Lokhu kunzima kithi njengeZBC ngoba imihlangano le minengi.
Ukukhulunywa njalo emhlanganweni lo ngokuvinjwa kwemihlangano yamabandla ekukhankasela ukhetho oluzayo evinjwa ngamapholisa. Abaphikisayo bakhala ngokuthi amapholisa labanye abezomthetho bavimba imihlangano yabo mahlayana. Umnumzana Gerald Gwinji, umabhalane ophethe uhlangothi lukahulumende lwendaba zekhaya, uthi amapholisa kawakhethi bandla ekuvimbeni imihlangano engekho emthethweni.
The police has received a total of 1437 notifications.
Amapholisa asethole incwadi ezifika 1437 zisuka kuZANU PF. Kulezi 1351 zazihambelana lomthetho, ukuthi ezingu 86 zazingahambelani lomthetho okwenza imihlangano le ingenziwa. ICCC yaletha incwadi ezifika 410, ukuthi ezingu 345 zazihambelana lomthetho, ukuthi ezingu 65 zazingahambelani lomthetho.
Ugwinji uthi ibandla leMDCT selivunyelwe imihlangano engamachumi amabili lantathu 23 phakathi kwemihlangano engamachumi amathathu. Uthe umumo oselizweni ukhululekile njalo ukhetho lolonyaka luzabe lukhululekile. Kodwa umnumzana Gift Osalo Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi ngamanga aluhlaza tshoko okukhulunywa iziphathamandla zikahulumende.
Sikhuthazela kakhulu ukubana i-ZBC le-herald and zimpepers besebenze ngendlela ke ebhalwe ke emthethweni, hayi khona ukubana ke bebengathi i-mouthpiece ye-ZANU-PF.
Umnumzana Brian Barak Ncube, umsekelo wesikhulumeli sebandla le-ZAPU, uyakusekela lokhu.
Eqamba amanga aluhlaza tshoko ukuthi banikeza amathuba kube amabandla aphikisayo okukhankasa ku-state media. Njalo ukhetho lolu kukhankasa kokhetho kulokuthula, lokhu kungamanga aluhlaza tshoko.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Tshenisani Ntungagwa uthi ukuba khona kwalabo abacubungela ukhetho kusho ukuthi ukhetho oluzayo
i-Second Republic ngesikhiwa singathi yabezama ukuba yi-reformist ukukhanya iguqula izinto, kusho ukuthi ingayemukela ama-observers. Kodwa ngelinye hlangothi njalo ukuba khona kwama-observers kufana nokuba khona lo muntu okhokhela inkonzo kumbeni uref webhora.
Ngaba kunhlanganiso ezigoqela e-Southern African Development Committee, SADC, African Union AU, European Union EU lezinye. Omunye wabangene umhlangano lo ngumnumzana Ngwayiwawo Polepole owakwele Malawi.
For me it was actually quite impressive to see a lot of things that have been done to make sure that indeed what the president of this country is saying in terms of free, fair and peaceful elections, I have seen that the statutes have been put in place.
Ngithabe kakhulu ukuba kwenziwa okuningi ukuze lokho okuthiwa ngumongameli ukuba kube lokhetho olukhululekileyo kuyenziwa kule mithetho ekhona etshengisa ukuba kule nguquko.
Kusenjalo kuqhubekela phambili ukuthoniswa kwendaba ezimbalwa emthethwandaba kobulawayo leHarare ehambelana lezokhetho. EHarare uNkosazana Linda Masarira uzama ukuba igama lakhe lingene kulabo abazancinisa ukhetho olukamongameli kulandela ukwala kwe-ZEC ukwamukela amaphepha akhe i-nomination court. I-ZEC ithi amacala wonke la enza ukuba ihluleke ukulungisa amaphepha okuvota ama-ballot papers. Ngimele isitudio 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amapolisa eZimbabwe asebophe intatheli izindaba yeVoice of America uColumbus Mavhunga wethuswa icala lokusebenzisa indizamtshina yohlobo lwe-drone ocatshangelwa ukuthi bethapha ngayo indaba. Igoda lakhe umnumzana Godwin Gia uthi uMavhunga uvalelwe enkambeni yeWaterfalls Police Station.
He was charged with contravening section 15, section 42 and section 43 subsection 1 paragraph A and B of the Civil Aviation Regulations of 2018. There was no basis or justification for detaining Mr. Columbus Mavhunga at Waterfalls Police Station.
Wetheswa icala lokuphaphisa i-drone okuthiwa kwephule iziqondiso zomthetho we-Civil Aviation Act. Uhulumende uthi kumele osebenzisa uhlobo lwendizamtshina le acele imvumo. Isikhulumeli samapolisa u-Assistant Commissioner Paul Nyati uthi basahlolisisa udaba lolu.
Indaba leyigozini sisayikhangela kulabe i-church abe i-Zanu-PF Centre abe abathe bona uColumbus kade le-drone, i-drone leyi ihle yawela emzini wabo. Ibona sefake i-report besithi wenzele okufana ngesike sithi trespassing, njalo kule ndaba ye-license ukuthi amapolisa kumele wakhangele ukuthi ule license yini. So liyabona ukuthi yiko phela thina njengeZimbabwe Republic Police la sikhuluma sinxa isathele izindaba zenza imisebenzi, kumele bananze umthetho, kumele bakhangele ukuthi abakwenzayo akula yini umuntu ozabo esithena uyenzele kwane sithi na invasion of privacy kumbe uphambanisile, njalo semamhambisa emapholiseni.
Umnumzana Thabani Moyo omele inhlanganiso yemisa Zimbabwe uthi kumele eleZimbabwe liguqule imithetho yokuthapha indaba kusetshenziswa imitshina enjengema-drones.
We understand the challenges associated with regulations and practice, in that the regulations that come into play are generally archaic compared to the trends and practices in terms of technology, which presents vulnerabilities to the users of these new technologies.
Uzanda kuchaywa intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu labanye bakhe uPamela Sithuso loLungelo Ndlovu kobulawayo ngabacatshangelwa ukuba ngamalunga ebandla leZANU-PF. Amapolisa athi asahlolisisa udaba lolu. Isiphithiphithi ezigabeni eziningi eZimbabwe, amabandla ezombusazwe ikakazela ukhetho oluzaqhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Namhla sixoxa labahlali besigaba sentumbane lenjube okulabantu abane abafisa ukuncintisa kukhetho lwamalunga edale lepalamende, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Isigaba sentumbane njube sihlanganise amalokishi amabili kulandela ukudwetshwa kwemingcele emitsha iZimbabwe Electoral Commission. Kuningi okuhlupha abantu esigabeni lesi okugoqela ukusetshenziswa kwezidakamizwa, imigwaqo egugudekileyo okumangalisayo, ukusilela komlilo kagesi lokunye. Bazavotela bani abantu esigabeni lesi? Umnumzana Wanda Nkomazana ohlala injube uthi uzavotela umuntu ozasebenzela isigaba okuzwayo.
Umuntu esimfunayo ngozaba lotshintsho okuzakhanya i-notable change, irregardless ukuthi uvela kweliphi party. Sifuna umuntu thina ozaba lezifiso zabantu it hard.
Ukanti umnumzana Colin Mchimba owe-Old Lobengula ukhala ngemgwaqo efileyo.
Thina sifuna MP ongasenzela kahle, ongasilungisela imigwaqo esivalelwe amapoto, ukwenza thina esidrayivayo lathi sihambayo sihambe kuhle. Njalo sifuna ongaqambi imanga.
Gogo Mandebele wentumbane uthi sokwesikhathi sokukhetha umuntu ozaletha intuthuko.
Sidinga abakhokheli abalobuntu okwazi ukuhlonipha abantu. UMP abewazi ukubana ufakwe ngabantu.
Amazi kaGogo Mandebele agcizelelwa ngugogo Mamoyo owentumbane njalo othi bafuna umuntu ohlonipha uZulu.
Hayi uMP ozasebenzela isikhwama sakhe lemoli yakhe kuphela engasasebenzela abantu. Hayi sesidiniwe ngabantu abanjengabona lawo. Thina sifuna uMP ozamela abantu, abonakale ebantwini, azwe ngabantu.
Abancintisa kukhetho lolu bathi kuningi abafisa ukwenzela izakhamizi zenjube lentumbane. Oncintisa emele ibandla lezanu PF unkosazana Linda Thinamano uthi njengosakhulayo enganqoba azathuthukisa intsha.
Ama-youth abasebenzi, there are no employment. Kuyenziwa yikuyini? Kuyenziwa yikuthi i-leadership, I'm talking about ukhansela, abalakho abangakunika ama-youth ukuthi betshone bekuyenza. Ngoba mbona ukuthi umuntu engatshona emsebenzini ungaphenduka ehlala ebridging nathi njengu ewazi ukuthi sasekumele evukele emsebenzini. So the best way esingatshintsha ngabo ikuthi ama-youth they need to be busy. Kumele sibalungisele izinto zokuthi betshone beziyenze. I'm the game changer this time around.
Umnumzana Dingilizwe Chuma ngumeli wesigaba lesi edale lephalamende oncintisa laye ekubandla le-TCC. Ibandla le-TCC lithi obe nguDube ujonga uthi abahlali balendawo bayazi imisebenzi yakhe emihle ayenzileyo.
Thina njenge-TCC sipromisa iZimbabwe yomuntu wonke, Zimbabwe for everyone, iZimbabwe yokuthi ukwanisa ukuyangena eshopu uthenge njani, ngenxa yokuthi siza create a proper environment whereby there is investment. Investment means that at least everyone onemali yakhe uyakwanisa ukubuya azofaka amakampani, avule ikampani yakhe, akwanise again ukuthi khona khona aimploye abantu, abantu bethu baqhatshwe, bakwanise ukuthi at least babe le ndlela yokuthi khona khona babe le mali ezikhwameni zabo, bakwanise ukuthenga.
Umnumzana Dingilizwe Chuma ngumeli wesigaba lesi edale lephalamende oncintisa laye ekubandla le-TCC. Ibandla le-TCC lithi obe nguDube ujonga uthi abahlali balendawo bayazi imisebenzi yakhe emihle ayenzileyo.
Mina njengoDingilizwe Chuma phakathi kwesigaba ngisebenze kuhle kakhulu ngezakhamizi zasentumbane nemakhandeni. Ngakho-ke akathesi ngizimisele ukusebenza kuhle kakhulu lesigaba sentumbane lenjube. Ngikhuluma nje i-weekend naleyo bengibhizi phakathi komuzi wasenejube ngisiba lama kitchen meetings. Busy and people are willing to work with me as I speak.
Ukwazana Beauty Mugarasave omele ibandla elitshale zombusazo ele United Zimbabwe Alliance uthi uzolisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa esigabeni lesi.
Abantwana sebeswele into zokwenza, ama-recreational centers asesiba ngama-drug smoking zone. Kodwa ngiyakwazi ukuthi uma nxa isigaba singisekela, lo mphakathi unisekela, bengamvotela ukuthi ngingene lami e-ofisini, singakwazi ukuthi sikutshintshe lokhu. Sibonile esawakhetha amanye amabandla angenile, ozani PF bangenile, o-MDC bangenile, o-TCC bangenile, kodwa kule sikubonileyo akula tshintshe esilibonileyo. Imigwaqo lokhu ifile, amanzi abantu bayahlupheka, izitarada, ama-tower light akula.
Abahlali abaningi esigabeni lesi bathi bakhankasela ukhetho lolu ngamandla. Ngimele Studio 7, igama lami Ezra Jesus Banda.
Singangeni kusigaba esilandelayo, siye sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Human Rights Watch ithi ibutho lakwele mali labakukampani ezimeleyo yebutho e-Wagner Group sebebulele abantu abaningi kusukela ngomnyaka ka-2022. Kubikwa ukuba batshontsha le mpahla kaZulu. Umnumzana Elon Musk, umqondisi wenkampani yeTwitter, usetshintshe uphawu lweTwitter olwenyoni wafaka u-X omnyama nokumhlophe. Abanye abantu babambe owangaphansi ngokwenziwa nguMusk. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. UMusk wathenga inkampani le ngamabhiliyoni angamathumi amane lane amadola eMelika, 44 billion United States dollars. Iqhubekela phambili imidlalo yeFIFA World Women's World Cup kwele-Australia lakwele-New Zealand. Emidlalweni edlalwe namuhla, ele-Italy linqobe ele-Argentina 1-0, Germany 6, Morocco 0, Brazil 4, Panama 0. Ele-Colombia lizanqikelana nele-South Korea namuhla kusihlwa. Abezempilakahle bathi umuntu uma esiyalahla amanzi kanengi-nengi ngelanga, kuveza ukuba ingaba lomkhuhlane wemvukuzane leminye. Isigaba lesi sokuya esambuzini ongapheliyo sibizwa ngesilungu ngokuthi yi-nocturia, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Odokotela bathi isimo lesi kumele sihlolwe ukwenzela ukuba umuntu engabanjwa ngumkhuhlane wemvukuzane ichukela leminye. Udokotela Peter Mataruse, ingcwethi kwezemikhuhlane efana lemvukuzane lechukela, uthi isimo se-nocturia kumele sihlolisiswe kabanzi zingcwethi kwezempilakahle. Enye yalezi ngcwethi usikhwica mfundo solwayo Ngwenya uchasisa kabanzi ngalokhu.
Into igama leli lithi nocturia leli kutsho ukuthi umuntu uyavuke ebusuku esiyathambisa okungahambelani ngesukwini. Umuntu kumele ayithambise ebusuku kabili. Ungabona usesedlula uvuka kathathu kane usiyale ukuthi kuthi hayi sokulenkinga ekhona. Okubhahileyo ukuthi umuntu uyabe sele ngenelwe wahlaselwa ngama-GMs esinyeni okuthiwa yi-urinary tract infection, kumbe laba obaba ungani kuthiwa inyama le encane okuthiwa yi-prostate iyabe isingani isi-enlarged.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili ekhuthaza abantu ukuba bayehlolwa ngodokotela sikhathi sonke.
Yikho abantu bavuka ebusuku besiyathambisa kaningi, akuvunyelwa lokhu. Kumele umuntu ayebona udokotela ukuze ahlolwe. Kwenziwa ama-test ukuthi ungakubangelwa yini ukuthi umuntu abevuka ebusuku esiyathambisa okukaningi. Udokotela uzayenza ama-test-ke umuntu ayezuze ukuthi ayelatshwe kwenzela ukuthi angalali evuka ebusuku.
Usikhwica mfundo Ngwenya uqhubekele phambili esithi ukukhula kwe-prostate kuyavala indlela yemithambo yemithambiso okwenza ukuba owesilisa abe esiya esambuzini kanenginengi ngoba umthambiso uyabe usuphuma kancane kancane. Umqondisi we-National Cancer Registry umnumzana Eric Chokunonga uthi ucwaningo olwenziwa ngomnyaka ka-2018 lwaveza ukuba imvukuzane ye-prostate yiyo ebamba abesilisa abaningi. Ucwaningo olwenziwa njalo eZimbabwe Diabetic Association lwaveza ukuba baningi abantu eZimbabwe asebetholakala belomkhuhlane wechukela. Abanye babo bagcina bengasaboni kumbe bequnywa izitho zomzimba. Inhlanganiso le ithi abantu abalichumi ekhulwini babulawa ngumkhuhlane wechukela kuthi abangaba zinkulungwane ezilikhulu 100,000 bayelatshwa umkhuhlane wechukela ezibhedlela zikahulumende eZimbabwe. Inhlanganiso yamazwe omhlaba yezempilakahle iWorld Health Organization ithi umkhuhlane wechukela usuluhlupho olukhulu emhlabeni wonke jikelele ngoba abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amane 422 million baphila lalo umkhuhlane. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle. Kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ababaza izithombe ezenziwa ngezigodo labalolonga ezamatshe eVictoria Falls bakhala ngokuncipha kwamathuba okuthengisa abakubazayo osokusenziwa ngamahotela labanye edolobheni leli, kubika uNokuthaba Dlamini.
Bathi kabatholi kuhle imali loba imitshina yabo ikhala kusukela liphuma lize liyetshona. Bathi bathwaliswe amagabha avuzayo ngamahotela athenga ethengisa izithombe zenyamazana zasendle. Umnumzana Ellingworth Mpofu obazela kwengqondo-ngqondo uthi kumele amabhizimusi la abelane okokwenza ngesimo sokuba labo bayalidinga idola leMelika.
Siyasifuna ama foreign abantu abavela le. Yiwo abantu abathenga kakhulu izinto. So ngoku ngani isimo senza so labana abantu abasabuye kuhle ngendlela la. So isimizithini ibusiness ethiya yehle.
Unkosikazi Susan Nyathi, ongumsekeli wenhlanganiso yeZambezi Arts and Craft Women's Market, uthi izithombe lezi sezitholakala ngitsho lasendaweni eziningi ezifana lemfuleni uZambezi kanye leVictoria Falls International Airport. Uthi izethekeli zihle zithenge khonapho hatshi kibo.
Abanye kabayendanga bangalabo babo, abanye bayagula balezifo ezitshiyeneyo, umkhuhlane wonalowo HIV, abanye ama-BP, abanye ama chukela. Izimali sikhangelela ukuthi nqa la uthe wathengisa uyethenga amaphilisi wona lawo, ngoba amaphilisi adura. Kula muntu ongakwazi ukuthi amaphilisi umkhuhlane wona la athengwa ama adura. Abe emahotele nangikwazi ukuthi bengayenza njani lati sithole kusibe lethuba lokuthi sithenge.
Amazwi akhe agcizelelwe ngonkosikazi Nozwelo Moyo othi ibhizimusi kayisafani.
Yonke into i-curio shop konke vele akubasatshelwa lutho ngendaba ye-curio market, so thina vele sesi-disadvantaged.
Umnumzana Trimondolo, ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yesinathanka uCurio Market, uthi sebekhamekile njalo ukubazwa kwalezi zithombe kuqukethe isiko asebesesabela ukuthi lengalahleka.
Kuformulate ipolice document okuthiwa yilocal economic development policy. Eyiyo ezabe protector ama indigenous people.
Umnumzana Nguquko Chili laye okulo umkambo uthi badonsa nzima kubhizimusi leli.
Ngenxa ukuthi abantu bonke ngobugovu abasondelelane lama directors of companies bonke sebasebenzisa ubugovu bona lobuyana, bafika bafaka ama shops ezindaweni zonke, ama hoteleni, kubo national parks everywhere.
Bathi njalo okubadidayo yikuthi ama hotela lakawathengi izithombe lezi lakibo kumbe abanye ababazi bakulumango, okuyikho okwenza bengazwanani. Ephendula izikhalazo lezi, umnumzana Clement Mukwasi, ongumqondisi wenhlanganiso ye-Employers Association for Tours and Operators, uthi impikiswano le kufuze ithukelwe ebandla.
Kumele sihlale phansi sibonisane ukuthi singa-improve njani ibhizinisi yakhona, lokudlelana kwethu ukuthi singaku-improve njani, because sonke vele kumele sibenefite from i-tourism.
Umnumzana Kelvin Moyo, ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Victoria Falls Combined Residents Association, uthi baphezu kwalolu daba.
Kusamele sidinge indlela esizabonisana ngayo engasoke ichiye abanye bekhonona, but ukubonisana ukuze indaba leyo siqazulule kuhle.
Abekhansilini yaleli dolobho bathi isithupha sokuthengisa ngokusemthethweni kasikhethi ukuthi umuntu engenzela ngaphi ibhizimusi yakhe. Kuphenyo olwenziwa ngabe-African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure phambi kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 ngo-2020 babika ukuba abasemsebenzini wokuthengisa okubaziweyo kuleli bathengisa izithombe zentengo ezifika izigidi ezilithumi lengxenye zamadola eMelika 10.5 million, eziningi zisiya kwelemelika laseEurope. Kodwa izakhamizi lezi zithi impilo yazo kayihambisani lesilinganiso lesi. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls, ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje sokuyisikhathi sokubingelelana.
Igama uBrilliant Mpofu wakomguthi enkayi senta nje akakwazi nje enkayi senta ubabam uLawrence egonye ngithanda ukubazingelela lami ngila edeep sluthi ejozi yikho lapho enzama ukuphanda khona la ngithanda ukuthi mbazingelele lo mntanami owandile labo sisi bami bonke ngiyathanda ukuthi mbazingelele lo nkosikazi wami ngilaye lapha kodwa manje isemsebenzini la ngiyathanda ukuthi mbazingelele ugogo kosaka ara ngiyathanda ukuthi lawo mbazingelele ugogo hayi ngiyamkhanuka kakhulu ugogo yathanda ukuthi ngimbingelele umamthupha shuwa hayi ngiyamkhanuka kakhulu ugogo wami
benjani basakazi labalaleli igama ngokhethu ebhebhe khuluma nisehabaroni Botswana ngithanda ukubingelela ubabami uShadrack Maziwa Bhebhe emakhandeni ngithanda ukubingelela labangani bami uPrecious eKatrupaki loSibongile eHabaroni lomna wami uCourage Bhebhe kobulawayo ngithanda ukubingelela lo mamama uMadlamini eLupane eGomoza ngiyabonga.
Hey, salibonani basakazi baka Studio 7. Ingabe linjani lonke? Ngithi ngibingelela izihlobo zami zonke. Igama yingusipho Ngwenya. Ngibuya eLupane Pupu. Ngibingelela umama ongizalayo, uManyathi uMamdluli. Ngibingelela labafo wethu, uLimkani Ngwenya. Ngibingelela loKholisani Ngwenya labafowethu nje intaba bomdala uBenji Ngwenya ngibingelela labo malukazana bakithi onaDebra Ngwenya lona nokuthula Ngwenya lona sigqebhezana Ngwenya ngibingelela nje bonke abangaziwa abaselupane ePupu ngithi lingabe linjani lonke nthemba liphilile ngithi anjani amakhaza khona ngapho thina siyaphila ngiselile eMzansi Afrika injani nje lonke sihlobo zami ngithemba liphilile ngiyabonga.
Labonga abalandeli be Studio 7 okwamanje sike sizwe ezomculo.
Salibonani mahlabezulu lokhulumayo ngoBlack Tibos eyomfana ophuma phansi lwagwele okunjobela isigaba. Igama elithi Black Tibos igama lomculo nje kodwa elokuzalwa ngeprosper Mtini. Ngine single track enginalo lapha engifisa ukuthi ngidlalele uZulu. Kule single track yami isihloko sayo kahle kahle sithi izinto kazilungi. Kunjalo zingalunga sikho ukuthi azilungi yini. Hayi kumbe kuwe mlaleli kodwa kukhona abanye abantu ezingalungiyo kubo. Kule ngoma ngisebenzisane noDJ Sly we True Tune Records, ngisebenzisane noGreshi D. Kukhona ezinye ingoma anginazo aziningi. Kona kuma platforms nalipheji le Facebook Black Tibos ya ngiyatholakala futhi kunjalo ngilapha e South Africa la engihlala khona ngisebenza kodwa umculo wasekhaya angeke ngikhohlwe kumanje ngisabhizi ngelinye i track nje elikhuluma ngamasiko ngoba mangithi ngiyabhekisisa kumthwakazi amasiko kasalandelwa so likhona lelinye i-track engibhizi ngalo futhi ngisebenzisana labaculi abachiyachiyeneyo ukuthi sizame ukulungisa indaba yamasiko. Abanye abantu sebelilahla isiko. Abanye abafuna ukungithola efonini bangangifunela kule number.
Lolo-ke ngujaha uProsper Mtini ku-Live Talk namhla sixoxa ngemikhankaso yokhetho oluzayo elonyaka. Singaqhubi uhlelo lwethu sikhangele ebezikhokhela Uhulumende uthi amabandla aphikisayo akhangasela ukhetho kawafuni ukusebenzisa imisakazo kaZulu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesango, uMthembu Sithembu, uKips Dube. Ilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.